Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposa richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore zvakaitika mumhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Valav Mochinoputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa vati havaone dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti inhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amayo Charity Manyeruke inhengo yeZANU PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa humbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatiwo vaLove More Maduku, munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi, uye amai Vimbai Nyemba, munhu anogara achingogadzwa mumabhodha akawanda nehurumende yavaMunangagwa. Nokudaro vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinirwa navaIslam Madosi, vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinzi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu venu vemakomishinazi edu ari mukomisheni iyi vemuZimbabwe vakaita sana Mai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Profesa Love More Maduku nemhaka yeProfesa Malove More Maduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera, vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo riri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakatsveta chii vaMunangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda muCommonwealth awa Colonial Masters. Handiti naizvozvo varifanga vakachena.
Sisachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante, avo vaimbova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana, vati vaMaduku, amai Manyeruke, pamwe namai Nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomisheni yavo, saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo. Vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa.
Haisinyaya vanhu vanotora zvekuti kwanza tisi vanhu vakati twasa. Vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu chiri kungoitika munyika, vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda. Hapana kuti satwasa kwandingaita, handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita. Saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadii. Asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti madhuku akadai, ifungwa dzake munhu iyeye. Hatingogariri kuita izvozvo kuti hanzi tari kushanda zvinhu zvezano PF. Tiri kuita zvinhu zvekutenge chashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa ravo munangagwa izvozvo. Aiwa kwete, ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina. Pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo. Inisa love more maduku. Ndotoona zvakanaka kuti titarise kuchi chakaitika, zvingazodziviririka sei ramangwana. Saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti ite basa nemazvo.
Zvichakadai, komisheni iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi, dzinosanganisira muzinda weZANU PF, mahofisi eZANU PF muprovhinzi yeHarare, pamwe nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weCopacabana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiriwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weCopacabana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweCopacabana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weCopacabana waputswa. Vati vanotengesa mumigwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuro nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu, vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi. Vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati, paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo. Zvinhu izvi zvaparadzwa mathousands emadollars. Asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika?
Chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka reviset. Handizivo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa, but chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi. Tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana, asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu, zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika, kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombodzama aone paunogona kuti uchengetedze mudziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mangwa members edu achirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotenderwa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchitiko chaitika ichi?
Pamanzwiro ataita izvo zvinetsagurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana kunge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Hatisi kuziva kuti mhosva yavo yavakuchanjwa nayo ndeipi. Tichiri kuita tsvagurudzo sevise kuti tione kuti chii chavari kumhosva chaichai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogona nga tine mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council as makanzuras akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu sekanzuru hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhingi nanhu ayo hatina.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuhwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa pa panomiririi.
Takamboonawo muna 2015 kanzuro ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina, nekuti nzvimbo yamutaura nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemapasipara. Patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamutaura nezvayo iri padivi, inzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuro, aiwa handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pasi, nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuro yedu ndeyekuti tichida kushandisa land. Zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Dare reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anotore Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa achiti chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri, amairita Makarau, vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raemirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare, Vatenda Ibiti, vanoti vanofadzwa nemutongo uyu asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa, icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vazivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi vati vari pazororo. Taidzo kubata mumwe mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Blessmo Chishaka asi nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muConstitutional Court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isaa nebumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zvizuri munyararo so takamiramira matare iyakuita argue kuti it's a constitutional right to freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu dobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposa tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posa
ehe ndindakatoita nyaya iyoyo iyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi law and order maintenance act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwi kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mumwe mutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifani kunge zvichiitika
tinoona kuti chikamu section 27 cheposa ndochabviswa mumutemo weposa ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
hakune chichocho chatiri kunetsa nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kanoda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirani nacho ichocho ichocho so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tirwisa ticharamba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi
section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoisa public meeting so its a blanket ban inoitwa nemupurisa ndoyazine dare zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako waa kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndo musiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27
vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neconstitutional court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Jessica Pwiti anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa kushungurudzwa uye kutotywa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu sangano iri rinoti chitsvambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedare uyu watevedzerwa here vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiwa mutemo welaw and order maintenance act kana kuti loma uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8 pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu makumi maviri vakafa uye vanhu makumi mashanu vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, uyu wakabva mumutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu, kunyanya chikamu chabviswa, wainge wavashayisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kuve mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yezano PF vachimirira makonde mudare reparamende vakaendine Sparadza uye vatrevha Saruwaka vanove nengo yeMDC vachimirira Mutasa Central. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Zvito zvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wevadzvanyiriri vanaSmith zvaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru. Kunyanya-nyanya iye zvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu, ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo ibviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka, kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga chiitika makore apfuura, vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iye zvino zvimazuva ano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi, minista weinformation Mamutsvangwa vanobva vadedza inonzi muchirungu press conference kuti vatore venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi, chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro, kwakanyorwa vachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vakupaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Saruwaka.
Ndinofanira kutaura kuri vaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura, nekuti zvaitoti katyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbiro redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutsarana kwavo. Saka mutemo wangu wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara chingo chema-chema kuti bumbiro redu riri pamberi asi mwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu nemabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinoda ka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungapomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena, ende izvi ndo zvinodiwa.
VaSaruwaka, munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbamani?
Steji yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika, asi chakanaka ndechekuti rwendo rwe mamai rakawanda rotanga one step yekutanga. Saka zvakanaka zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera. Zvinozonakirwa even wekuzano PF patinenge taakutonga isu MDC. Nekuti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwavo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki. Zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndikati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana wazvidawo.
Ndizve here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo?
Unoziva dambudziko ratinaro nevamwe vedava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari vanoti hamuoni zvematare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi onzi vari kuita kudaro nekuti ZANUPF.
Nhengo yeZANUPF vachimirira Makonde mudare reparamende vakaenda neSiparadza vari parunhare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna vaTrevor Saruwaka veMDC vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vachitaurawo vari parunhare kwaMutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masses. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeye madzimai, 105 ndeye varume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare, saka mukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masisi. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Misaira Gwimshonga, vanoe nengo yeparamende mchikamu cheproportional representation, pasi pebato reMDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe, vatu vanobvumirana nemaonero kuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirane zvakakwana.
Hongu mutemo togona kugadzira, asi mutemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvino, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana chatinenge chaita. Inini saka ndanchinyaya kutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadika vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZANUPF, amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mitemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.